This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 6 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongwa huno hwatinahwo ndehwekuapprocha vakuru vehurumende zviri very direct. Vashovedza kana kuenda kumaofisi kwavo zvikuru sei vanhu vakaita sana Mnangagwa vanoona nezvejustice yenyika ino kuti titaure navo face to face.
Muri yekwadzamara yoronga kutaura nevatungamiri venyika kuti vabatsire mukutsvagwa kwemurwiro wekodzero akapambwa muna kurume. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika gumi nembiri kumusangano weMacro Economic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa uri kuitirwa kuLima kuPeru. Poita kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende yeZimbabwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica amai Hillary Clinton panyaya yengochani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nemumwe vanonzi vasungwa nemapurisa nhasi kuCaledonia apo mapurisa apinda panzvimbo iyi achiti vabve sezvakaturwa nedare repamusoro. Vanhu ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yemabvuku iri muHarare. Dare iri rakati purazi rakavakirwa dzimba nevanhu ava nderemutevedzeri wegurukota rezvekurima vapadhizhanda. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vanoti vachadaidzira mukati memavhiki maviri musangano wevanhu vose vane chekuita nebazi ravo kuti vataure nezvechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema. VaZhuwau vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti havasi kuzodzokera shure paurongwa hwekuti mamwe makambani abhadhare mutero kana kuti levhi yekubatsira zvirongwa zvekuendeswa kweupfumi kuvatema. Vari kutungamira urongwa hwekunamatira murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika vaitaidzamara vanoti vave kuronga kutaura nevatungamiri venyika kuti vashandise masimba avo mukubatsira kutsvagwa kwavadzamara. Vari kutungamira minamato iri kuitwa munyika yose Bishop Anselmo Magaya vanoti vave kutora danho iri sezvo mapurisa ayo akakomekedzwa nedare repamusoro kuti apote achizivisa nyika nepaanenge asvika mukutsvagwa kwavadzamara asiri kuratidza kukoshesa basa iri. Bishop Magaya vanotiwo munamato wavanga vakaronga kuita nemugovera kwamutare mudunhu reManicaland wambosendekwa sezvo vasati vapedza nezvegadziriro yavo uye pachine zvinhu zvakaita semari dzekushandisa zvavachiri kubatanidza. Vadzamara vakapambwa musi wa9 kurume mumusha weGlenview muHarare nevarume vasina kuzivikanwa uye kusvika pari nhasi hapana anoziva kwavari. Ngatinzwei hurukuru yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tanga tifanira kunge tiri pamutare musi wemugovera asi pane zvatiri kumbogadzirisa zvekare munyaya dzekuti basa ribe rinyatsofamba nemazvo zviri chekuita nevazimari zeofisi saka tinodavira kuti musi wechishanu patichasangana nevamwe vedu tinokwanisa kunge taneurongwa hwakanyatsotipfurumeta zvinokwanisa kutipa maonero ekuti tingasimudzira zvarini. Asi urongwa hwokusimudzira huripo hwakasimba nezvimwe zvakatoti wambei zvatoda kuti tione kuti tapeta gore nemutsindo wakati simbei.
Asi iyo minamato iyi Bishop Magaya munoona ine zvairi kubatsira here?
Chaizvo chaizvo mukaona zvakaitika mamwedzi akapfuura nekupfakanyuka kwakaitawo mapurisa nevamwe vemapato ehurumende vachivhunduka nekuda kwemunamato iyoyo zvinoratidza kuti iri kushanda. Chechipiri kuzama kwemapurisa kurambidza nekukanganisa minamato iyoyi kutoziva chaizvaizvo kuti zvine zvazvinoita. Sekutaura kwandakaita paya kuti kana tichinamata tikuita zvinhu zviviri tiri kutaura naMwari mune vanoziva marongero avo nemaitiro avo asiwo zvekare mukana wokutaura statement kumasimba anotonga kuti vaziva kuti vanhu muZimbabwe nguva yokuti zvinhu zvakaita saizvo zvinoitika vanhu vakanyarara yakapfuura. Saka zvinhu zviviri izvozvo tiri kuzviona zvichishanda chose. Asiwo zvekare chitatu tinoona kusimudzirwa nekusimbiswa kuri kuitwa veruzhinji vachiratidza kuti zviri kuvasimudzira chose kuti vawane tariro yokuti tikamira tinokwanisa kudefina destiny yenyika inoyi.
Zvii zvamungati zvitsva zvamuinazvo zvamaakuronga kuita tichiona kuti nguva yose iyi manga muchingotungamidza minamato?
Urongwa humwe hwatinahwo vakandimire ndehwekuapocha vakuru vehurumende zviri very very direct vachivedza kana kuenda kumahofisi kwavo zvikuru sei vanhu vakaita sana Mnangagwa vanoona nezvejustice yenyika ino kuti titaure navo face to face.
Ava vanga vari kutungamira nezveminamato yekunamatira vaitai dzamara Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika iri kuyambira hurumende yeZimbabwe kuti irege kukokera mhepo iyo yakasenga mamera mutswanda nekutukirira vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira madhemokrats muAmerica amai Hillary Clinton. Amai Clinton pamwe nemamwe masangano anoparubatsiro ari pasi peUnited Nations vakashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekushoropodza kwavakaita tsika yechingochani apo vakataura pamusangano weUnited Nations. Asi amai Clinton vakatosvorana neZimbabwe apo vakati Zimbabwe ine vamwe vari kuita zvechingochani vari mutirongo. Ukuwo mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba vakati hakuna kana mumwe chete zvake anoita zvechingochani ari mujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rengochani munyika reGirls vaChesterfield Samba.
Tinoti mashoko iwawa hatine urombo nawo zvikuru nekuti mashoko ataurwa asina chokwadi mukati nekuti hapana vanhu vatinoshanda navo isusu vari mumajere uye vanoita basa iri vatozwa kuti vari mumajere pamusaka pezingozi ive ngochani saka zvinhu zvatotipawo kuti tinge tichinetsekana nemashoko iwawa nekuti zvikuru sei kana vachinge vachitaura mashoko akadai zvinoitawo kuti vakuru veduwo munowo vanoona nezvematongerwo enyika vave vanoshushikana nemashoko akadai nekuti anenge ari manyepo anenge achibuditswa nevanhu vari kunze.
Hamusi kutya here kuti nemashoko akadai munogona kutanga kusabatwa zvisiri izvo zvakare muZimbabwe?
Ndangoti hongu kugara kwatinoita uko kushanda kwatinoita tinosangana nematambudziko akasiyana siyana asi nguva dzose isusu tingori vanhu vanonge vachingoda kushandisa kutaurirana pakati pedu isusu naivo vanomene zvematongerwo enyika. Asi kana mashoko akadai achibuda zvaakunge isusu tinenge tazobudisa mashoko aya kuendesa kunevo vari paamerica kuti ndo matambudziko atiri kusangana nawo. Asi isusu zvedu mashoko aya tinomaramba and tinge chikurudzirawo kuti ivo vana mai vanhu vakaita sana maitinjon vave vanokwanisa kunge vachitaurawo nesu kuti vange vachiziva chokwadi chinenge chichiitika kuitira kuti kana vaakunge vachiitawo basa ravo ravanenge vachiita uye vachitaurawo mashoko avo anenge akanangana nenyaya dzatinoshanda nawo vange vanhu vanenge vachitaura vakamira pachokwadi nguva dzose.
Mukuru wesangano rengochani munyika reGirls vaChesterfield Samba vari parunare muHarare. Blessing abatawo nhengo yepolitburo yezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana akavabvunzawo nezvemashoko amai Clinton aya.
Mike Clinton vanoita necampaign vachitsvaga mavhota magezi muZimbabwe vachishandisa the wrong facts. Muno muZimbabwe munhu andatika America president weAmerica haafani kurasika nenzira yakaita siyana sika Mike Clinton. Unotanga wabvunza kuAmerican Embassy rimuno kuti ndo zviriko here. Saka mhero takauza manyepewa endiani. Muno muZimbabwe hamuna munhu akasundirwa nezongochana ari kujere right now. Asi hazvirevi kuti ukabatwa uchiita zongochana haufungwi. Muno mune mutemo yokuti kana ukabatwa uchiita zongochana unosungwa kumatare oona mhosva yako. Asi pari zvino kuziva kwangu ndiko kuti majeremedi hamuna vanhu vakasungirwa nyaya dzongochana.
Asika vamwe vasingawirirane nehurumende vamangwana vanoti ko hurumende inogoswera ichitukirirana naMike Clinton sei iyo ichizoenda kunokumbirawo mari yekuti iwane kutenga mapiritsi zvikuru sei emaARVs.
Tine kodzero yokumbira mari muClinton Foundation nokuti mari iyoyo haisi yaMike Clinton. Uyezve mari iyoyo haina kiswa nengochani. Clinton Foundation ine mabusiness people vane samari yavo imomo kuti ibetsere vanhu vanoda kubatsirwa kuAfrica nekune dzimwe nyika. Saka tine kodzero yokumbira mari iyoyo. Asi kana Mike Clinton wakati kuti mari iri muClinton Foundation yakaiswa nengochani, hatiitsvaki mari iyoyo, tinotoregera.
Nhengo yePolitbureau yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri.
Kunetsana uku kwakaipira Zimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ndo runosanganidzana nenguva yakaomarara panenge Zimbabwe hurumende yava Mugabe ichinetsana nedzimwe hurumende sezvayakuita neAmerica. Hurumende yakwaAmerica avo vanove ndo vanga vachipa rubatsiro rwakawanda runonzi humanitarian assistance vakatsamwa vazhinji veZimbabwe vari kushupika vanozopindana negwandangwa nenguva yakaomarara chose.
Saka Zimbabwe semaonero enyu ingadai yakabata nyaya iyi sei pasina kukandarana makobvu nematete?
Zimbabwe ingadai yakataura nevamiririri veAmerica vari kuZimbabwe kana kuti vamiririri veZimbabwe vari kuAmerica vaienda kundokurukura naMike Clinton pakuti vagadzirise kana paine kupesana kwanga kwari kuripo. Ndiro basa revamiririri madiplomats vangange vari kuZimbabwe veAmerica kana veZimbabwe vari kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Makanzura emuHarare nhasi adoma vaChris Mbanga kuti vatore chigaro chekuva mutevedzeri wameya weguta reHarare. VaMbanga vari kutsiva vaThomas Muzuva vakashaya nechirwere chegomarara mazuva mashoma apfuura. Mukuseya nezvenyaya iyi, Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 abata VaMbanga.
Ndinonzwa kufara zvikuru chekutanga ndinoona kuti nditende bato rangu rakandisarudza kuti ndigomirira saDeputy Mayor. Ndinoda kuti nditende zvikurukuru uyo wandatorera chigaro waDeputy Mayor Councillor Thomas Musaruru waMuzuwa, murume anga aine ruzivo rukurukuru nezvemafambisirwo ekanzuru nemabylaws acho.
Pane vari kuti imi makasarudzwa navatsvangirai vakazoti ivo vamwe vawanikwe ivo vachikuvhoterai, munotii nezviri kutaurwa izvi?
Ndezvinotaurwa nevanhu vemadherasi vanenge vachidiwawo chigaro ichochi. Vatsvangirai mutungamiriri ane pati yakakura zvikuru. Ndinofunga kana dai vaisarudza munhu kana kuti dai vaita appointment vanenge vatora matanho ekubvunzurudza vamwe vavanoshanda navo vari mupati neivo macancellors pache zvavo. Panyaya yangu ini ndinotonzwa kuti macancellors ivo vega ndo vakatoenda kuna president Tsvangirai vachiti tanga tiri kuda munhu anenge atibvei zera tiwane pundutso nekuona kuti takabatana mukanzuro wedu.
Pane vamwe vanga vari kushora ivo vachiti pane uori hwakawanda mukanzuru, nyanya avo vanoita zvekushanda nevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Pane zvamuchaita here kuedza kugadzirisa izvi?
Chokwadi, uori hatidi. Uori ti hudi mukanzuru medu anobatwa nenyaya yehuori chokwadi chokwadi basa rinobva rapera.
Pane zvitsva here zvamuri kuunza imomo mukanzuru zvanga zvisimo imi musati matora basa iri?
Ndinoda kuvimbisa kuti ini chaedza kushanda zvakanaka nameya varipo. Sarudzo iyi yakanangana nekuti tipe zvishayikwa zvemuguta redu rino reHarare. Tinoda kuti tiite focus neservice delivery kumaresidents.
VaChris Banga ndovasarudzwa kuve mutevedzeri wameya veguta reHarare. Vanga vari parunhare muHarare naMavhlas Muhlanganya uye weStudio 7. Meya weguta reMasvingo vaHubert Fidze vari kuramba mashoko ari kubva kusangano revagari vemuguta ravo reMasvingo Residence Trust ekuti havasi kuteerera kuridziro kubva kuvagari panyaya yekugadzira bhajeti. Vamwe vagari kubva kuWard 1 neWard 2 vanonzi vakatoramba kupinda misangano yekuzeya bhajeti rekanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaFidze.
Chandisingazivi ndechekuti chavari kuti hatisi kukotsera zvinhu zvacho zvavari kutaura zvacho ndezvipi. Dai panga paine nyaya dzakadaro ndofunga zvaivi dai kuna kunditsva kuti vataura nezvakati, nokuti kutanga kwatakaita hatisi takatotanga nepurogiramu yekutiende kuvanhu.
Vari kuti kumakore ese aya zvavanenge vataura zvacho havasi kuona zvichibuda. Vataurawo nyaya yekuti pane dzimwe motokari dzinonzira kutengwa nekanzuru asi kuine dzimwe dzakabatwa nasherif. Mungajekese ipapo?
Izvo kutaura zvekuva zvinoti nesei kupindura purazi nyaya iyi iri kwasherifu inyaya iri kumakoti inovea ndisina simba rokuti ngataura nezvayo.
Asi munokoshesa here zvinenge zvichitaurwa nevagara?
Tinokoshesa chaizvo, ndosaka muchiona tichiita maconsultative meetings ekudzokera kuvanhu tivaudzewo zvatinenge takwanisa kuita zvavanenge vachiona pamwe chete nezvigozhero zvatinenge tichisangana nazvo nokuedza kukurudzira kuvadzidzisa kuti mari inoshanda kuzvinhu zvose zvavanenge vachiwana zvakasanganisa mvura kuzadzwa kwemugwagwa imari dzinobva kwavari vagari.
Meya weguta reMasvingo vaHubert Fidze vanga vachitaura parunhare kuMasvingo kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mumwe mukuru kubva kusangano reMasvingo Residence Trust vaProsper Tiringinde.
Isusu sevagari vemasvingo takarambirana nekuti vagari vapinde munonzi bycourt. Takatangira paregista rekuti hatina kusaina regista rekuti tangira tiri pamiti nekuti zvinhu zvirinotogwa gore randopera. Ndingotogwa mamitinzinonzi taita miti ndotizvekuti anga tatatanga tataurana ekuri kuda nechokuti pfungwa dzavagari dzinofanira kunge dzichiitwa mubhajeti.
Sevagari ndezvipi zvimwe zvamuri kuda kuti zvinge zvichigadziriswa?
Isu savagari nyaya yatakanangana naye ndeyemotokari i dzakaatachiwa dziri kwasheri akatogwa mushure vashandi vaita nyonganyonga nemanejimendi. Isu pativa tichitaura mubhajeti ndokuti hatina mwemunyatiri kutenga mari iyoyo yatida kutitengerwe mudziyo ndo mari yatofanira kutibhadhara vashandi dzemota dzedu dzekanzo. Tiri kuona pabhajeti yatinayo kuti kanzo ida kutora mamarori ndiroda kutenga dzimwe mota dzemanagement. Isu tagara tine mota dzatinadzo dziri kwasherisi kukoti ndoda rekuti mari iyoyo ngatitere madhise kukoti tore motokari dzedu dzakabawa rekoti.
Mukuru wesangano reMasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi vari parunare kuMasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kutambira chirongwa chinonzi nehurumende chichatanga gore rinouya chekuti vana vechikoro vanenge vachida kuenda kunoita zvidzidzo zveadvanced level vatange vashanda nemakambani kwemwedzi mishanu. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti ivo sesangano revarairidzi havanawo kupiwa mukana wekuisa pfungwa dzavo muurongwa uhu kunyange hazvo varivo vanoswera nevana ava. VaMajongwe vanoti chirongwa ichi chakanaka zvikuru kana chichiitwa munyika ine makambani ari kushanda uye musina huori sezvo chichipa vana unyanzvi hwekuziva zvinodiwa mumabasa. asi vanoti chakaitwa nenzira isina kutsarukana chinopedzisira chaisa vana vakawanda muna taisireva. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Zano iri harina kushata, izano rakanaka, rakatomboitika munyika muno. Pane vana vakawanda vakatowana mabasa kuvaenda kumaattachment iwayo. Asi iye zvino tagadzira mutemo unodzinga vabereki vevana ivava kumakambani. Makambani acho avharwa. Totiti kuvana vaya chiendai kumakambani. Api iwo makambani avharwa. Isu tinoti idea iyi inogona kukonzera bongozozo. Vana vasikana vabatwa zvibharo vaenda vachinoshandiswa nevarume mutu makambani twevanhu twemabriefcase. Nekuti makambani asara ndiwaya makambani ekutengesa airtime pamarobots, ndiwaya makambani anouya kuputisa maputi, ndiwaya makambani anouya kugadzira nekutengesa mafoni. Vana ivava ndo indastri yeattachment here yatoda kuti vaite. Isu tinoti kana iri idea yekuti vana vese vaite mabhodha gezi hatiwirirani nayo. Ngatitaurei nyika ino kuti chatiri kuda kuachivha chii.
Asi imi makambobvinzwawo here pfungwa dzenyu semasangano evarairidzi?
Idea iyi idea yekuti tinotongosangana nayo mumapepa nepamusana pekuti kana pakaitwa maconsultation kana ari maidea aitaurwa nevanhu kuti vana vasangosiyiwa vachingoti abva kuchikoro aendawo. Nekuti pataurwa nyaya yekunzi mwana asina kuenda kuattachment haaendi kuA-level. Ko vana vari kuzvikoro zvinonyorwa Cambridge hatina kumbotaura nezvavo. Vana ivava vachinge vaenda ikoko vanonopohwa chii chinoita kuti azonzi mwana uyu akaenda kuattachment? Nepamusana pekuti panoda vanhu vanogona kubata vana. Tikatora vana ava tichingorovakanda kumakambani tiri kukanda vana mukanwa mamupere. Ticha uya uya anofanira kunge ariko achimonita achiona kuti vana vaya vaenda kuattachment pakati vazobudirira here.
Vanga vari munyori wesangano rePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubatawo vehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vemauto emuChad vanoti mauto gumi nemumwe vemunyika iyi vakaurayiwa nevanofungidzirwa unzi ndevechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Asi zvinonzi vechikwata cheBoko Haram gumi nevanomwe vakaurayiwavo. Boko Haram yauraya vanhu vanosvika zviuru gumi muNigeria kubva muna 2009. Muimbi wekuAmerica Bon Jovi arambidzwa kunoridza magitare muChina. Zviri kufungidzirwa kuti kutsigira kwake Dalai Lama ndiko kwapa kuti arambidzwe. Dalai Lama ndiye mukuru munyaya dzechitendero muTibet iyo iri pasi peChina asi ichiti inoda kuzvitonga. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chaputisa mabhambu muguta reAl-Zubair pedyo neBasra nemamwe maguta. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vafa muzviitiko izvi. Zvino zviri kuramba zvichiomera Zimbabwe munyaya dzezveupfumi mushure mekunge Zimstat yaburitsa mashoko yekuti uwandu hwezvinhu zviri kutengeswa neZimbabwe kuSouth Africa waderera nezvikamu makumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 37%, ukuwo zviri kutengeswa zvichikwira nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekushaya simba kwerand rekuSouth Africa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Kuderera kuri kuita huremu hwemari yokuSouth Africa maringe nemari iri kushandiswa muZimbabwe American dollar zvochireva izvo kuti zvinhu zvatinotenga kuSouth Africa zvinenge zvaderera chose. Saka zvochireva kuti isu vemuZimbabwe tinenge tave kutotenga zvakawanda kubva kuSouth Africa. asi zvatotengesa kusouth africa nokuda kwekuti value yeamerican dollar yasimuka maringe nesouth african rand zvotireva kuti vakuda maranzi akawanda
asi izvi zvinorevei kuupfumi hwezimbabwe kana taakutengesa zvishoma tichitenga zvakati wandei
zvinoreva kuti tave kutotengesa mabasa taakuendesa mabasa kunze kwenyika taakuendesa mabasa kusouth africa zvaoreva zvakare kuti hatichagoni kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa kusouth africa nokuti zvinhu zvinogadzirwa kusouth africa zvinenge zvave nemutengo wakachipa zvinobva muzimbabwe zvonge zvane mutengo uri pamusoro saka sekuziva kwenyu vanotenga vanoda kutenga zviri nani
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Sangano remacroeconomic financial management institute of eastern and southern africa rinoti pane zvizhinji zvichadzidzwa nezimbabwe panyaya yekuedza kusimudzira upfumi hwenyika pamusangano wepagore wezuva rimwe chete uri kuitwa muguta relima muperu kutanga nhasi sangano remefmi rinoshanda nenyanzvi dzeupfumi dzemuafrica dzinosvika 14 dzinosanganisira dzinobva kuzimbabwe risangano iri rinenge richiedza kutsvaga nzira dzekuvandudza upfumi hwenyika gurukota rezveupfumi vapatrick chinamasa nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vari kupinda musangano uyu musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinonzi leveraging on natural resources for economic transformation muzvare gladys swela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano remefmi vaita hurukuro namavelas muhlanganya uye westudio 7 nezvenyaya iyi
gore rino dingindira redu rinotiro leveraging natural resources for economic transformation zvichireva kuti tiri kutarisa nyaya yezvicherwa nezvimwewo zvakadaro daro zvatinoti manatural resources zviwanikwa zvemunyika kuti zvingabatsira sei kuti nyika dzibudirire
pane zvingadzidzwe nenyika yezimbabwe here pane zvamataura izvi zvamuri kufambisa nhasi sedingindira remusangano wenyu
zvakawanda zvinodzidzwa nekuti vanhu vari kuuya kuzotaura pamusangano unoyu inyanzvi dzepamusorosoro tine vanhu vakaitawo saiwo miss arumna otier vanova ivo treasurer and vice president weworld bank munhukadzi achangopindawo pachinzvimbo ichochi and vari kutaura ivo nenyaya yekuti utungamiri hunobatsira sei hunofanirwa kuitwa sei kuti manatural resources aya upfumi uyu zvicherwa zvive zvinopa pundutso kuupenyu hwevanhu kwozoitwawo zvakare vamwe vekuworld bank vari kutarisawo kuti tingachinja sei mabatiro nemashandisirwo atinoita mari zimbabwe sekuziya kwenyu yakaita iyo bumbiro rekuti kunofanira kunge kuine chinonzi sovereign wealth fund zvinoreva kuti kunofanira kunge kuine chimwe chikamu chinobva mumari inenge yashandiswa pazvicherwa zvatinowana kana zviwanikwa inofanira kuenda muhomwe iyoyo haikuona kuti ive mari yekuti kana muchinge machera mubva mangodya
muzvare gladys wela vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunhare muchirongwa chedu chelive talk chethe connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vana vechikoro vamboenda kumabasa pavanopedza O level vasati vaenda kuA level kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi mhuri yekwadzamara yoronga kutaura nevatungamiri venyika kuti vabatsire mukutsvagwa kwavaitai dzamara vakapambwa muna kurume zimbabwe yobatana nedzimwe nyika 12 kumusangano wemacroeconomic and financial management institute of eastern and southern africa tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini jonga kandemiri